A good day to you, Zimbabwe. This is Life Talk, a women's roundtable, and I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home here in Washington, D.C., due to COVID-19 or the coronavirus, this July the 30th, 2020. Welcome to the program.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Today we'll be looking at a variety of issues, top among them COVID-19-related cases and the planned protest for tomorrow. What else, Marvelous?
Yes, so we're also going to be looking at a situation that is developing just outside of Harare in Mount Hapden, where we've seen that a group of women who were looking after orphans were arrested yesterday. And also because they were looking after some orphans from the area, with the government or the police alleging that they did not have necessary permits to look after these children. So we'll be looking at that issue at a time when the country is fighting COVID-19 or coronavirus. We look at the figures coming out from the health ministry that there are 2,879 currently, you know, people that have tested positive for COVID-19. And also we have 1,951 people currently living with the disease, and 41 deaths. But there is a bit of news coming in where we've seen in that there are a few recoveries, with 887 people having caught the disease and recovered from it, Star.
Yes, and we see that Harare is leading with 204 cases and Bulawayo with 156. Midlands follows third with 188. And the figures came after yesterday's 62 people tested positive for COVID-19. And out of those 62, 50 were locals and 12 from South Africa, the returnees. And we noticed that in the past it's been returnees with a higher number, but now the local transmissions have gone up too. And worldwide, we see that the total cases are now more than 17 million. Infections, 17,053,700, and 667 deaths. And here in the USA, over 4 million cases and 150 deaths. That's what we have for these COVID cases, which are ravaging the world. And we see that there are individual cases, country to country, Marvelous. For example, even here, we have states to state that Florida is breaking records on daily deaths. You find the same in Africa, with that there are countries that have more COVID cases than others, like South Africa. They are more there.
Yes, thank you very much, Star. Maybe let's just jump into the situation in Mount Hapden. Let me play a video of one of the women that spoke to Ropafazo Mapimidze, our journalist who actually is in Mount Hapden at the moment, and will be switching over to her to give us a live report of what's going on. But for now, we're going to take a listen to what this lady at Mount Hapden said about what happened yesterday, regarding the arrest of the other women who are actually still at Marlborough Police Station, but there are efforts to actually get them out of the police because they've been charged some fines, which they will be paying. But we're hearing that the Minister Ziyambi Ziyambi is also jumping in to say that he has ordered the police to release the women. But we'll be giving you more coming from Mount Hapden at the moment. Star, let me bring in the video of one of the ladies in Mount Hapden and what she had to say about the situation on the ground.
Vakaita zvokumbunyikidza zvokuti dai vanga vakakumbira kuti vana gogo tokumbirawo vana muunganidze vana venyu nokuti vakakujairai asi vakangosvika ivo nongoti tiri kutotora vana vamwe vana vari kupi saka vana pavakaona mapurisa vakabva vatiza because mapurisa yanga akabata mabutton stick saka vana vakatya mapurisa nezvaitaurwa nevesocial media zvokumbunyikidza vana kodzero dzavo vaitaura zvinhu nokuchityidzira saka vamwe vana vakatiza tine vana vanokwana kuti 46 kana kutodarika vakaenda nevesocial welfare nemapurisa akanga aripo tine vana vamwari vamushonga vakaenda newe social worker namapurisa tine mwana anotamba nhova ari papa anochirwere chemusoro anopa mushonga futi anofamba kunga achimwa mapurisa ake zvira kubva kuti kubva nasi wacho hatorina kupiwa mushonga wake kubva nezuro wacho mushonga wamanheri iye ari kunzwa musoro wake ane problemu yemusoro ana kunga achiwana mapurisa ake emusoro tikutosvika kuti vari kuita sei nevana zvokuti dai vakanga vakatikumbira vana vedu tingada takaudza matambudziko ane vana vedu vatinogara navo asi nekuti havana kutikumbira tiri kutochungurudzika zvikuru nevana ivavo vamwe vatori pamushonga hatikwanisi hedu kutaura masita avo kuti ndevana ani nana ani asi dai vanga vakanga vakumbira vana gogo vacho vakaenda navo vari 6 vakadzorwa vakasirwa pamaoko
there from one of the women that actually were looking after some of the kids at Mount Hamden. We understand that there were 71 children who were being looked after, but some of them were picked up by the police yesterday. So she's right there narrating what happened yesterday. And also she's saying that one of the kids actually has some medical issues. She's saying one of them is on HIV medication, and some, you know, some other kids have some other medical situations, which she says they were not able to take their medication with them because they were just removed, you know, by force, as she says. So right now we're going to cross over to our reporter on the ground, Ropa Fadzo Mapimi, who was actually on the phone with us. But maybe, Star, let me bring you up. So we can just quickly intro in Ndebele and then go to Ropa.
Yebo ke kulabo abasande kusixhuma kathesi lamhlanje ke sixoxa ngendaba ezimbalwa ezijeneyo sikhangela igcikwane le-COVID-19 lona elihlasele elizweni lemhlabeni jikelele ukuthi kuhamba njani sizaphinda njalo sikhangele ukutshengisela lokhu okuqoqwe nabanye ukuthi kuzaqhutshwa ukusasa kumhlaka 31 ekupheleni kwayo nale inyanga njalo sikhangele kulodaba olwenzakala eMount Hamden kuphandle kweHarare ke lapho endaweni zeMashonaland lapho kulabantwana ukuthiwa bagcinwe khona kodwa sebebakhupha kule indawo ngakho ke kuningi okwenzakala lapha ngoba abanye labo abantwana bathatha imele benathe amanye amaphilisi abengasayenelisi kuwanatha ngoba abanye babotshiwe ukuthi akumelanga behlale kuleyo ndawo kodwa sizalichasisela ngoba enye into athela izindaba yethu ikhona ngale ezasichasisela ukuthi kwenzakalani kodwa sesikhangela ke umkhuhlane we-COVID-19 lapha siyananzelela ukuthi asebehlaselwe yiwo elizweni lokho aqhamukayo zibazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu ayisishiyagalombili lamachumi ayisikhombisa la sishiyagalolunye i-2879 kukanti umkhuhlane lo usubulele abangamachumi amane lanye i-41 njalo siyabona ukuthi ibulawayo ngeyesibili lapha ikhokhelwa yiHarare yona ile 204 ibulawa ile 156 asebehlaselwe yimkhuhlane njalo sikhuluma nje amanani la ayakhwela ngoba lawa isilawu ngayenzakala esiwaphiwe izolo lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health kuthi ke enkabazwe labo bayi-188 asabahlaselwe ngulo umkhuhlane abawuthweleyo egazini khona ke emhlabeni jikelele ususedlula izigidi ezilitshumi lasikhombisa i-17 million kwafake inkulungwane lenkulungwane okutshengisa ukuthi umkhuhlane lo ngempela uyamnemetheka sesikhangela ke kokokutshengisela lapha ke sizakhuluma ke ukuthi lamhla kwenzakalani elizweni lokuthi abantu bathini ngalolu daba ngesikhathi ke uhulumende engani uyalisa abantu ukuthi betshengisele sibonile siphatha amandla zikahulumende zesithi ukutshengisela lokhu akukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngokusemthethweni lamapholisa esithi hayi abantu bengenzi njalo kukanti kulabo enhlanganiso eziningi labezombusazwe abathi amapholisa ayabadinga njalo ayahlukuluza izihlobo zawo kukanti bacatshile kanti lamhla njalo abantu babuyiselwa emakhaya ngenxa yalokhu ukutshengisela okukhanya kuqoqwe ukuthi kwenzakale kusasa sizalithulela ke konke okwenzakalayo kuwona lo umsakazi Marvelous.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nasi tiri kutarisa isu pachirongwa chedu zviri kuitika munyika panyaya yechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Tisarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisira kuti mangwana pari kutarisirwa kunge paine kuratidzira, asi tiri kuona kuti pari zvino hurumende iri kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo. Uyezve asi avo vemapato anopikisa nevamwewo vakazvimirira vari kuti vachaenderera mberi nekuratidzira uku. Saka tichange tiri kutarisa zvakare zviri kuitika panyaya yeidzimwe vamwe vana vechidiki vanga vari panzvimbo yeMount Hapden vanga vari kuchengetwa naGogo vanonzi Gogonye Watiwa, asi takaona nezuro zvichinzi vakatorwa nemapurisa vamwe vevana ava, uyezve vakatorwa ivo nechisimba vachiendeswa kunzvimbo isati yanyatsozikanwa kuti vakaendeswa kupi. Saka tichange tiine mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze achitipa zviri kuitika kunzvimbo yeMount Hapden uko ari pari zvino. Asi tombokupai mamiriro akaita chirwere ichochi checovid-19. Pari zvino munyika mune vanhu 2879 vabatwa nedenda iri, uyezve pari zvino 1951 ndovo vari kurarama nedenda iri. Totarisa kuti 887 vakakwanisa kubata chirwere ichi vakachikunda. Kune vanhu 41 vashaya pari zvino. Asi tiri ipapo regai timboenda ikoko kuMount Hapden tinzwe zvanga zviri kutaurwa nemumwe mwana wechidiki pane zvakaitika nezuro kunzvimbo yeMount Hapden tisati taenda kuna Ropafadzo.
Zita rangu ndinzi Brian Kamwaza. Pane mapurisa akauya nezuro tiri pakati pekutogezeswa maoko kuti tione kuita sei kudya chikafu chekuseni. Mapurisa aya akasvika nemabata stick achiedza zvekutochichidzira zviya, isi takabva tatotya kuti wataita sei tobva tatiza. Mapurisa kubva ati vananga vamire line pasara vacho, obva wapinza vana mubhazi zvisiri pamutemo, obva waita zvekuvasundudzira chaizvo chaio kutovasundudzira kuti pindai mubhazi tiende. Vana vamwe vachona vawakatakura havasi vepanapa, vamwe vachona vamwe vanotouya vachiita vachidyawo vachiona, vamwe vachiita vachidya vanouya vachidya vachiita se vachidzokera mudzimba dzavo. Saa isusu nezuro ndopataka tizawo tikaendawo ameno mumakomba ndopatakazodzoka mapurisa aenda nebhazi nevamwe vedu.
Saka muri mumakomba umo waitoona zvese zviri kuitika?
Taitoona zvese zvazvichiitika nekuti bhazi ranga rakamiswa zvichinzi pari kuuya mapurisa, pari kuuya mapurisa. Nekuti mapurisa paakasvika mana akabva amauntachi vana vachiita vana vese ngavagare pasi, vana vese ngavagare pasi, obva waita zvekumauntachi vana kuti vasaite sei vasatiza, nekuti vaitoita zvekutotyichidzira chaizvo chaizvo chokuti hana dzedu dzavatobva dzatorowa totaita se tatatiza.
Saka musotya here nhasi kuti
totya kana kuto zvekutorara chaizvo chaizvo tikutotya?
Unogara panapa here?
Aiwa, apo tiri kuona mumwe mukomana wechidiki Brian Kawanza ari kutaura iye zvakaitika nezuro. Hatina kukwanisa kuwana divi remapurisa kuti tinzwe kuti zvii chaizvo zvakaitika uyezve kuti pari zvino vana vavakatora vari kupi, asi tichange inyaya yatichiramba tichikurukura nezvayo tichiona kuti zvakamira sei pari zvino. Asi tiri ipapo regai tiwane mukana wokuti tichienda kune mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze ari kunzvimbo iyoyi yeMount Hapden achiri panhare pari zvino. Hallo Ropafadzo.
Hallo.
Mapa chirongwa, mungatitsananguriro kuti kwakamira sei kunzvimbo iyi yeMount Hapden pari zvino?
Nzvimbo ino mamiriro akaita asiyana nemusi wandakatanga kusvika pano, nokuti pai pakazara vana vachifara vachitamba, asi pasara vana vashoma shoma vari kutamba nhodo apo, uye vamwe vacho vari kutotya kuona vaenzi nokuti vari kufunga kuda vakuya kuzotorwa zvakare, zvokuti vamwe vatombonditizidza nichisvika pano.
Zviri kunzi zvakafamba sei nezuro, uyezve vana Gogo Nyewatiwa vanga vari kuchengeta vana ava vari kupi?
Vana Gogo pari zvino vari kumaobra police station, vatori nevamwe vatori venhau vari kuvabatsira vari ikoko, nemahuman rights defenders vari ikoko vanomirira kodzero dzevanhu. Saka vari kunyorwa mastatement ikoko. Handi zvakaitika nezuro, handi vangwere kana vasvikirwa nemapurisa vanga vakabata mabaton stick vakatenhera vana vese kuenda kubhazi, vamwe ndoo vakatiza vakanohwanda mumacrackers uko kunogadzirwa zvidhina. Saka kwakatorwa vana vanodarika mazana mana, over 40 children. Saka vasara panapa vari slightly above 20. But vazhinji vacho vanenge vakahwanda mune dzimwe dzimba nokuti vari kutotswa kuti vanogona kusvikirwa vakatorwa zvakare.
Kune vamanga muri kutaura navo vari kuti ivo pari zvino mungati pasara vana vangani?
About 23 havanga vasiri shuwa nokuti vamwe vana vakatorwa nemapurisa vana vaibvawo kune dzimwe dzimba vachiya kuzosvira panapa vachidya vozodzokera kumba kwavo. Saka pari zvino vana chaivo chaivo havasati vanyatsoziva nhamba yacho nokuti vamwe vari kubva kudzimba dzavo plus vari kushungurudzika nezvakaita zvokuti even uchitaura navo so unongoona kuti vari a bit dejected, angry and the like. Saka havasati vanyatsoziva nhamba chaivo chaivo asi pane vana varipo zveshu.
Regai ndimboti mumwe wedu Star, you can please join the program. So Ropa, just give us briefly in English what's going on there in Mount Hapten. Hello, Ropa. Can you tell us in English what's going on in Mount Hapten?
Some of the children were taken away by Department of Social Services and the police yesterday because they claim that this place is not fit for children's health. it's not safe for the children to live in such squalid conditions. So they were taken away, and no one knows exactly where they were taken because the police came and forced and took them away forcibly, and at the moment they don't know where they are.
Mm-hmm. Yes, but and
the lady who started this project a couple of years ago is at the police station where they're taking statements from her with a group of journalists and human rights defenders who are assisting the Mahabra police station.
Okay.
At the moment, I can see... Go.
No, carry on. Star wanted to ask you a question. Carry on. Star wanted to ask you something. Carry on.
Okay. Yeah, at the moment I can see two ladies who are cooking already, preparing lunch for the remaining children, the remainder of the children at Gogoni Watua's house, and they're ready to dish out the food to the remaining children who are also coming from other areas other than this place where Gogoniwa Tiwa lives with some other orphaned children.
Mm-hmm.
Yes, and from your assessment of the place, what do you think? Do you think it's habitable? Do you think it's fit for the children to live there? Or what the government is doing is appropriate?
Sa is asking a question because she can't hear you. She's saying that from your assessment, do you think the place is habitable or government, from what you think and what you're seeing on the ground, is government doing the right thing by trying to find them adequate accommodation or a place that is more habitable for them? What's your view there?
I would suggest that government finds a better place for these children because the current conditions are not conducive for... are not healthy for the children because there's so much rubbish behind the the shanty compound, and water is fetched from far off, about 2 kilometers, and really all these children need is a healthy place, good education, good school, a functional clinic, and just a good home for them.
Okay.
And I'm not sure whether the government is able to give these children or the children that they took away will be able to meet their needs, because at the moment the other orphanages and the reformatory institutions are failing to cope. There's no money for them. To feed the children. The government is not able to feed those children because there's no money for that. There's no allocation for these children.
Mm-hmm. Star, I don't know if you have any other question before we let Ropa go so we can jump into the politics of the day.
Yeah, okay, so lapho silo ngathela izindaba yethu ese Mount Hampton kona le phandle kweHarare lapho kulabantwana abasusiweyo khona bebehlala khona begciniwe kodwa la uyavuma ukuthi ngempela indawo leyi bingafanelanga ukuthi bengahlala khona ngoba kule ngcikeza eningi kukanti abantwana kufanele behlale endaweni ekhanyayo ukuthi ihlanzekile kodwa kuningi kosokukhulunywe ngalolu daba abalwela ilungelo loluntu lalo bathi uhulumende kalandawo yokugcina laba abantwana abanike ukudla okwaneleyo ngakho-ke hhayi sizabeke sikhangela sibona ukuthi kwenzakalani yikho-ke okwenzakalayo-ke lapho e-Mount Hampton Marvelous.
Maybe if I can just now have conclude with Ropa so we can jump into the politics stuff. Saka Ropa tona mamirira akaita zvinhu pari zvino. Zviri kunzi vanagogo ava vachaburiswa nhasi here kana kuti zvakamira sei?
Vanagogo havana kutogorara kutitokisi. Vatofumira mangwanani vachibva pana pasinda kuti mapurisa kuti vanotorwa mastatements. Zvakaitika pano nezuro vatorara pano vafuma vachienda kumaobza police station
ko mari dziri kunzi vari kunzi
vabvisezvinhu zvakamira sei ndakatovamirira kuti vauye ndigobvakuti chaitika ndobva nezvimwe zvikwatita zvemajournalist variko kumaobra kwacho nemahuman rights lawyers vari kuvamirira ikoko saka ndikuedza kumirira kuti ndione kuti pavanodzoka vachanditaurira kuti
ko pane vana vakatorwa vari kutaura here kuti vana ava vakaendeswa kupi
havana kutaura havasi tombotaura havasi tombozva kuti vakaenda kupi chero mapurisa ekumaobva acho ari kuatombivawo nokuti ava zvavakaita vakangotorwa vakaenda kumaobva police station kwakungoburiswa mubhazi iroro ndomba vaenda zvepo mapurisa akatokanuka kuti ko vanhu ava vauya mhosva yayo ndeyei ndozvangataurwa panapo zvokuti mapurisa vangu vachiti ko ndo mhosva yamungade kunzi muye kuzovharirwa here iyoyi saka zvinhu zviri kutonesa nokuti inini maonero angu ka zviri nanuti vana vacho vatogarawo pano panzvimbo pavanga vakajairira nokuti kuvatora kwavaita nechisimba icho kuvatora kwavaita nechisimba kuchavaita traumatize zvakanyanyisa nokuti vamwe vana vakatorwa vangu vari vana vadiki diki vari under 5
aiwa Ropafadzo tinokutenda chaizvo kunge wanga uinesu pachirongwa chedu asi tombotarisa hedu zviri kuitika panyaya yekuronga kuratidzira nezvimwe zvakadaro zvii zvawaona muguta iroro reHarare nhasi
panazvo yakunoga hapana chandaona asi ndiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo vatotanga kuvhara migwagwa kuti vanhu vasauye town asi kuno kudihi rinoranda pamba rinoira hakuna chandaona
aiwa tinokutenda chaizvo uve nezuva rakanaka uyezve kunyaya yecovid-19 ipapo pamuri vanhu vari kuzvidzivirira here zvakamira sei
ndiri kuona vana vashoma vane mamaski but because vanogara vakawanda vakamanikidzana do munonyuka icho zvirwere checovid-19 hapana inonzi social distancing ende muba vanogara vakatsingirana saka ndosaka nda ndichiti ino nzvimbo dei yakwanisa kungoti vangovakirwa dzimba dzakati nakei kuti vana vagare munzvimbo yavakajairira nokuti kutorwa kwavaita vana kuenda kumapurisa uko vakutozonosangana nevamwe vanhu vane covid ikoko voziva kuzotapurira vamwe vavo panapa nokuti vagara vanga irikanzvimbo kadiki diki ende vamwe vanozivana zvokuti kupararira kwecovid-19 handisi kuti kunganyanye kutyisa kunoku pane kwavaendeswa ikoko kwamheno kwavaendeswa kwacho ikoko vakutonosangana nezvirwere ikoko zvakatazvoubaa
aiwa tinotenda chaizvo Ropafadzo aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze westudio 7 anga ari iye kunzvimbo yeMount Hampton uko ari kutaura iye zviri kuitika pari zvino asi tichange tiri kuenderera mberi nechirongwa chedu tichitarisa isu zviri kuitika panguva ino yecovid-19 apo tinoona kuti pane kuratidzira kuri kurongwa nevemapato anopikisa uyezve tatoita rombo rakanaka tine mumwe weavo vari kuronga chirongwa ichi tiregai tivaunze pano pachirongwa tiri kuona kuti tina muzvare vari pano Tafadzwa Matinenga tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Matinenga
mangwanani sisimavhi
aiwa mangwanani mungatitsanangurirei kuti chirongwa chamunacho imimi ndechei pari zvino
Mangwana tukusa kumiswa 31 July. Tichange tunungana ku Embassy of Zimbabwe kuno ku America, ku Washington DC na 10 a.m. Tichibatana niwana yoku Zimbabwe, warumu Zimbabwe kutijonichi. Tese tuku shurungu zika ne hurumende yedu iri kutadza kutiitira zvinhu zvakanaka muupenyu hwedu. Iri kutadza kutipa chikafu, ine huroi, inouraya vanhu. Iri kutadza kutipa even commodities akafanana neyo sakaita musema mask. Tanga tichimanga ndaunzwa muchitaura nenyaya yagogo wangu achichengeta vana. Ende mwoyo wangu uri kurwadziwa nokuti this is another indication of the government's failure yokuti inotadza social welfare department yavo. My institutions right now are there, akasiyana siyana. Ari kutadza kuita basa ravo rokuti zvonichi even vana chaivo chaivo vari kufanira kuchengetwa nevabereki vavo. Vabereki vari kutadza kuchengeta vana vavo, and then basa iroro rosvika kuna nagogo. And government chaiye chaiye uri kutadza kubatsira. You know, I understand kuti zvoni pane my issues yekuti maybe COVID and lack of water, but those are the basic needs that tukutarisira ivo kuzvonichi why pasina mvura. Vai vanava vasina kuvasivasiwa kutadza kuendeswa kuchikoro. These are all things that are mandated to be provided for by the government. But the government iri kutadza. But because of now the attention yange yazopiwa gogo all over the place, ndiyo government yakuda kumhanya mhanya nawo kuda kuona kuzvoniti yoita sei. But hapana zvayaita kunze kuti zvoniti yatoti distabilize vana and vana tisi kuziva kuti vari kupi.
Please stay on the line. Let me bring a star. We seem to have our other guest who's here with us. So let's welcome her to the program as well. Star, welcome to the program and let's welcome our guest.
Yes, talking about protests, we'll soon be joined by Barbara Tanyanywa. She's the spokesperson for the Women's Branch at the MDC Alliance. She will walk us through some of the issues here. And talking of protests, Marv, we hear that the organizer, or rather someone who said he's organizing, Jacob Kungari Vume, who's an opposition leader, and Hopewell Chinono, who were arrested over these protests, are still being denied bail, and they've been told they are likely to spend the weekend again in prison as they are supposed to come back to court on Monday. And a lot has happened. We hear that today they are turning away people from the from towns in Harare and Bulawayo, even if people have an authentic document. That's what we are getting from the reporters on the ground. And a lot has happened, Marv. We saw that there are many human rights activists who are saying police are hunting them down.
Yes.
They released that list. But there are some are still adding their voices that they harass the relatives looking for them and they are in hiding. So some people are saying today the police are too high-handed. It's as if it's the day of the protest. So we don't know what will happen come the day. Right. So now we have Barbara Tanyanywa. We welcome you to the show.
Thank you so much, Asambi.
Yes.
How are you, viewers and listeners?
Yes, I'm sure they can hear you. What are your views on these planned protests and what's happening right now at home as there's a clampdown of activists?
It's very unfortunate, Stanley, that the police have already started clamping down people, retaining them to their homes, even those that were going to work, they've been retained. We are so much worried about the harassment that is going on at the moment. People do not deserve this. They deserve better. People no longer have dignity. It has been stripped off us and even by these security agencies. We don't know. But they are supposed to be protecting people, but they are busy harassing people ahead of tomorrow's demonstrations. But what I like about tomorrow's demonstration is there is no organizer per se. People are organizing themselves. They thought Jacob Ngari Zulu was organizing this, but they've arrested him, but protests are going on and people are killed. They are hunting leaders of political parties, of opposition political parties. They are hunting leaders of a civil society, labor movement. As I speak right now, the chairperson or chairlady of the Bulawayo province, MDC Alliance, Tendai Masota has been arrested. She's at Bulawayo Central Station as I speak now. She was arrested together with an activist called Dawanda. The regime is panicking. They are in the panic mode, Stanley. And we are saying they should stop this. They imposed a curfew which they said must start at 6 p.m. to 6 a.m., but it seems now this curfew is now 24 hours, no longer 6 to 6. And we heard Mnangagwa saying they are they've decided to shelve our rights because of this COVID-19. But what surprises us is the hospitals, they've got no doctors, they've got no nurses, no machines, no ventilators. And we don't even know. It seems the government is more concerned about the people's movements than equipping our hospitals, where which is now the priority. Looking at the COVID-19 statistics, we have to see to that our hospitals are fully equipped all over the country. That is not happening.
If I may come in there, and we also noticed that Home Affairs Minister Kazembe said these demos, these protests are unlawful, because they want to topple a duly elected government. And we saw the police saying they would arrest anyone who does the same. They emphasized his message. And we also saw ZANU-PF spokesman, Patrick Chinamasa, also saying the same, that the people are trying to dislodge the government and with the help from other countries. What's your view on this? Do you think there's a right to demonstrate here under these circumstances?
Yes, there is. There is. People have got the right to demonstrate and petition the government, in as much as there's COVID-19, but the Constitution of Zimbabwe still stands. Remember, the regulations of COVID-19, they were crafted looking also at the Constitution, but of course, they also decided to divert from that same Constitution in terms of our people's rights. COVID regulations were supposed to take into consideration the people's rights. And also, the government was supposed to provide what they are supposed to provide everything in terms of this COVID-19 regulations. They cannot just impose laws whilst people are hungry. People don't have money. People need to go and scrounge for food. And also, so as Zembe to say the demonstrations are unlawful, he is also threatening. Threats are unlawful. We have heard so many people, so many officials from ZANU-PF threatening the citizens of Zimbabwe, and the threats are unlawful. We've seen ZANU-PF youth, Stabegile, there are videos that have gone viral. The youth holding a big knife, holding shambo, and they were threatening the people to say if they go into the streets, they will kill them. And those youth are still walking scot-free. Nothing has been done to them. And I think those are actual violence. Those people are supposed to be arrested, but no one has been arrested so far. And yet, ZANU-PF continues to threaten people. They continue to violate the people's rights, but nothing is happening to them. You know, if we are in a banana republic where some people are more equal than others, it's an animal farm scenario, Stanley.
Hayi ke siyabonga ume khonapho ecingweni ngingathi ungakahambi nje kodwa ungasummarize sengathi ungayenza isifinqo salokho obukukhuluma ngesindebele ukuthi uthini ngokuqoqa kokutshengisela lokho lendlela lohulumende indlela azama ukuvimba ngayo.
Asta, maybe before we go to Dandebele, but let's hear what ZANU-PF is actually saying about this protest. We have on a video that came here from ZANU-PF. They're talking about the protest. Let's just hear so we balance a bit.
Let us not participate in demonstrations which will be to our demise. Rukukumbirisawo, monotaro vamwe. Kubabasa uku kuti ndo zvatakumbira PMD vedu uyai vamasocha tite hand.
So we're hearing there from the governor of Mashonaland West for ZANU-PF saying, you know, dissuading people from going into the demo. So you can continue, sir.
Yes, like we've also heard from the ZANU-PF official. Yes, ungaqhubekela phambili ke nkosikazi Tanyanyiwa ngokutsho ngokutshengisela lo.
Oh, ngiyabonga asithandekile. Okokuqala ama demonstrations la azayenzekela kusasa mhlaka 31 already amapolisa asetshengisela ukuthi ukwethu sithola abantu ngenxa yokuthi namhlanje amadolobho amaningi abantu sebebiseliwe ngasezindlini, even abantu abaya emsebenzini sebebiseliwe ngasezindlini, akula muntu ovunywe zokungena etawuni. Lanxa kwafakwa i-curfew eka-6 ntambama kusiyafika u-6 ekuseni, kukhanya i-curfew lena isingezelelwe ngoba phela kathesi nango ekuseni akula bantu ade bevunywe zokungena edrobheni. Uhulumende uyethukile, uyethuswe ukuthi ubecabanga ukuthi ama-demonstrations la asozebe khona ngenxa yokuthi umuntu okade ewaqoqa, umuntu onguye owamenezelayo ukuthi abantu bangene emgwaqweni mhlaka 31 Ntulikazi uJacob Ngamdlule ubeshiwe uphakathi uvalelwe kukusikhuluma kunje uncitshwe lebheyili ebesesaba ukuthi uzabuya ekhokhela umzabalazo lowo, kodwa engikuthanda ukuthi ngikubeke sobala ebantwini sithandekile ukuthi i-revolution ayinamkhokheli, le yinto kuthiwa yimzabalazo, awunamkhokheli. Abantu nxasebehlukuluzwe kwesikhathi eside akuna muntu obatshelayo ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle, abantu bayazibonela. Ngakho abantu bakubunge lwalo ukuthi bazimisele ukuthi kusasa bayangena emgaqweni. Sibona kunamakhokheli bamabandla ashiyeneyo abadingwayo baze bakhithwa nakuZBC bafakwa nelist ukuthi uzibani lozibani siyamdinga mayelana ngedemonstration kamhlaka 31. Abanye sebebotshiwe eCaribbean, kunababotshiweyo eChirezi, kunababotshiweyo. Ngikhuluma kunje umgcini sihlalo wabomama kuprovinsi yakobulawayo uTendai Lukamasotsha ubotshiwe useBulawayo Central Station namhlanje. Ebotshelwa nje kuphela ukuthi bemkhokheli and bacabangela ukuthi uzabe ikhothimeta kusasa ngenxa yokuthi ngithiwa ledi ubotshwe nomunye okuthiwa nguTawanda. Uhulumende lowo uyethukile, is panicking and ubecabanga ukuthi abantu bawusoze balalela, abantu baza kungena emgwaqweni and ubudlawudlawu lobu kumbe udlame olukhulunywa nguhulumende ukuthi khona abantu bazaba lodlame. Mina ngibona angazani amapholisa yiwo asetshotshozela abantu ukuthi babe lodlame ngoba balokhu behlukuluza abantu. Uyakwazi kandekile umuntu angahlukuluzwa, kuyafana nalo muntu okuhlokoza esiphaqeni, umuntu naloya uyabe efuna ukuthi wena ube. Amapholisa yikho abakwenzayo kathesi, bahlokoza abantu besenzela ukuthi abantu babe lodlame besokuthiwa khona khayelanini lokhu anesasikutho. Kodwa mina engikwaziyo ukuthi abantu bazimisele
Yebo ke, hayi kulungile ke, siyabonga. And speaking of which, over hate speech, sibonile ukuthi inhlanganiso zamalungelo oluntu bezim rights labanye bakhwezela lolu daba emthethwandaba besithi uMnumzana Chinamasa ujojozele uDlakela. Yebo ke, mavela sisungaqhubeka sesikhulume layo inkosi Nkosikazi Tanyanyiwa, bamba khonapho ecingweni sizaqhubeka.
Apo tiri kunzwa isu kubva kuna amai Tanyanyiwa vari kuBritain parizvino vachitaurawo pamusoro peurongwa hwavainawo panyaya yekuratidzira kwakarongwa kwamangwana. Saka tichange tiri kungoenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. atitarisa isu kuti pari zvino hurumende yezanupf iri kuti iyo pari zvino iri kuti iyo kuratidzira uku hakusi pamutemo sekuona kwavo. Regai tiende kuna muzvare Tafadzwa Matinenga vatinavo vari kuno kuamerica tinzwe. Muzvare Matinenga, manzwa zvanga zviri kutaurwa patiri kutaura apa, munoona sei izvi? Tichiona kuti zanupf iri kutaura iyo kuti kuratidzira kwamuri kuda kuronga kumuzinda wekuno kuamerica seMDC Alliance hazvisi pamutemo, asi vamwewo vachiti aiwa izvi zviri pamutemo nekuti zviri muconstitution, uyezve kuratidzira kuri kurongwa munzvimbo yeZimbabwe kwanga kuchirongwa navajacob ngarivhume vetransform Zimbabwe, avo pari zvino vachiri muchitirongo hakusi pamutemo, munoona seizvi?
Ini ndoda kutaura kuti first of all section 59 of the constitution inotaura kuti vanhu vanobvuma kuungana. Saka muchiona even kuti munguva yatiri muno tine situation yekuti vanhu takachema George Floyd. ZANUPF raina iri kuchema ichiti we can't breathe. Ichitaura isusu tikutaura kuti isusu we can't breathe. Tikutadza kufema. Ndosaka ndikukurudzira mwana wese ari kuzimuZimbabwe ari kudiaspora, kunyanya kana uri ku North America. Isusu generation yakazvarwa after 1980 tinonzi my born free. We have never been free. Tinema millennials. You have never been free. Saka ndirikuti gatibatanei sediaspora. Tinoziva zvatiri zvekutaurwa nezanupf. Even though they want to curb my rights evanhu yekusangana. Isusu vediaspora tikutaura zvinhu tinobatana nemi. We will do and we will fill in the gap. Tichasangana. Tichataura. Zvese zvakaipa zviri kuitwa negovernment yedu. Gatibatane. Ini ndikuti mwana weZimbabwe ka, this is not the time yekuti timboswera tichitaura pasocial media, tichitedzera zvisingavake nyika. Nyika yedu right now is broken. And it's broken because of a failed government. We have seen vanhu vakaita sanana Hopo Chingono. We have been fighting for us all these years. Vana baba wedu, they have been in this struggle. You know, isusu takutochembera in the struggle yakatangwa nana baba vedu nana sekuru vedu. Pane vamwe vanhu vandinoziva nezero panga pane rufu rwa ndakanzwa kushaikwa kwa parents kwa vashiri. Pane vanhu vakabva Zimbabwe during Gukra Hundi. We have never even been able to go back to Zimbabwe. So even to imagine that, kuti they never even experienced in the 1980-1981 celebration because of a government yehumondi. Right now ZANUPF iri kudaidzira kuzvonechi tinouya tichikurova tichikuurayai because of your constitutional right to protest. I am saying pauri ipapo ita zvaunogona. Pfeka mask yako uri 6 meters apart, but don't be silent.
Regai timbonzwa zvanga zviri kuitika kuna Hope wamabvira kutaura. Aiwa, apo tanga tiri kuona vaHope Chingono avo pari zvino vari muchitirongo panguva iyo vari kunzi ivo navajacob ngarivhume vanga vari kuronga kuratidzira kuri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe mangwana, uyezve tiri kunzwa vechidiki taona Tafadzwa muzvare Tafadzwa Matinenga veMDC Alliance vari muno muAmerica vari kutaurawo kuti ivo nebato ravo imo muno muAmerica vari kurongawo zvavari kuronga iko kuno, uyezve tikanzwa naamai Tanyanyiwa vari kuBritain vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko, vachitaurawo kuti ikoko kwavari kuri kurongwa zvakare zvimwe zvakasiyana siyana, vachitaura zvakare kuti pane vamwe vanhu vawanikwa ivo vachisungwa panyaya iyoyi muzuva ranhasi irori sekutaura kwatiri kuita panyaya iyoyi yekurongwa zvekuratidzira nezvimwewo. Saka zvimwe zvatiri kutarisa panguva inoyi, tiri kutarisa kuti isu tiri kunyika dzepasi rose dziri kurwisa COVID-19 uye muZimbabwe pari zvino tiri kuona kuti kune macases eCOVID-19 sekutaura kwataita pari zvino akamira pa2879 asi tanzwa muzvare matinenga vachiti iko kuno kuAmerica kunyange kwanga kuine dambudziko uye zverichiriko reCOVID-19 asi vanhu vakaenderera mberi vakawanikwa ivo vachiratidza kusafara kwavo nemabatirwo anga ari kuitwa vechitema imo muno muAmerica. Tinoona kuti kune vazhinji vanotarisa zvinoitika pasi rose, takaona America ichichema-chema pamusoro pekuurayiwa kwakaitwa George Floyd wemuno muAmerica. Asi regai timboenda kubato iro rezanoPF tinzwe kuti vari kuti chii panyaya iyoyi yekuratidzira kwemangwana.
Show that there is compliance in this regard ye lockdown. Check kuti vanhu arikuenda arikupinda mu CBD, is it necessary for them kuti vauye? We must look at that. Today we are donating PPEs, foodstuffs, and to our hospitals, isolation centers, and quarantine centers from well-wishers in the province. And allow me today to appeal to all of us, we are heads of our departments, edu, kuti ngati taurirane kuti musi wa31 July izvi zviri kutaurwa kuti vanhu vaite revolt is not something that we are encouraging at all. If you remember, January last year was an awful time nenyaya iyo yemademonstration. Tiri kukumbirisawo kuti isusu as Zimbabweans we are peace loving, especially muno Mashonaland West Province. We must remain calm. We must remain vanhu who seek peace in all things that we do. We pursue peace. We will not be part of these demonstrations which are being encouraged kuti vanhu vaite revolt. Kwete, we have COVID-19 to deal with. We have COVID-19 to deal with. Why do you want to put your life at risk? Uchinopinda makaungana vanhu mudemonstration muna.
Aiwa, apo tiri kunzwa zviri kutaurwa nebato reZANU-PF vachiti ivo havasi kukurudzira vanhu kuti vaende kunoratidzira mangwana. Uyezve tinoona kuti tine venhengo dzeopposition kana kuti veMDC Alliance vatiinavo vamwe vari kuBritain pari zvino, vamwe variimo muno muAmerica pari zvino. Saka tichange tiri kuenderera mberi tichinzwawo pfungwa dzavo pane zvataurwa nevezanoPF pari zvino. Star.
Yebo ke, lapo besizwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF unkosikazi Mary Mbiswa lapho esithi abantu kathi batshengiselelane njengoba kunengi uhulumende abenzela khona, banika ukudla esibhedlela bencedise nakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Yes, if I can come to you, Ms. Martinenga, for the demonstrations you are planning for tomorrow, what exactly is happening? And are you having many people who are promising to participate?
Yes. Tiri kutaridzira vanhu vakawanda vataura kuti zvinhu chi vachange vachisangana nesu.
Yes, you can say that in English.
Okay. Yes, we have received very positive feedback and we expect quite a large number of people to be able to attend. So I'm very hopeful for that.
Yes, and what exactly is your message here? What will you be saying?
I'm informing people. I just want the diaspora people to know kuti we have been called by the people of Zimbabwe. We always hear them saying, kuti vanhu vekudiaspora, what are we doing? And we are saying, we are here for you. This call was not made by MDC Alliance. It was called by the citizens of Zimbabwe. Zvichireva kuti whoever you are, whether you belong to a political party or you don't, you are affected by the events of Zimbabwe. Tese vanhu vakawanda vanotumira mari kuZimbabwe. The economy is not supposed to be relied on, dependent on diaspora funds. The Zimbabwe has a responsibility and has to be held accountable. kana pane zvinhu zvinenge zvaitika zvinenge zvaextra expose munhu akaita sahopo chinhu chinondirwadza ndechekuti you went to school zvinhu zvaunonzi uite as young kuti go to school finish and do your job muzimbabwe we already know kuti we have a crisis of unemployment most of the people unodzidza and you can't go to work if you are lucky to do your job wosungwa uri mumba mako the few that have that capacity saka what exactly are you supposed to do as a young zimbabwean hakuna mabasa
I thank you there Tafadzwa Star.
Yebo ke siyabonga lapho bringing you again Ms. Tananyiwa we can we're talking there to Tafadzwa Matinenga from here in the US and they are planning demos at the embassy what is the atmosphere like in the UK there is the vibe the same as home do you see other Zimbabweans wanting to do the same thing
I people are geared. They will be going to London at the embassy to show their solidarity, to demonstrate at the Zimbabwean embassy in London. People are geared to go in their numbers. And they also, not only in London, Stanley, they also demos in Scotland and also in Manchester. There are demos there. People have organized some demos. And people are really in high spirits. They want to be in solidarity with the Zimbabweans.
Yes. Mm-hmm. Is this regardless of political affiliation? Is it just the Zimbabwean people want to do this, no civil rights organization or just political parties?
No, it's everyone, Stanley. It's people from all over, across our political divide. They are civil society, they are individuals, and for your own information, they're also pastors. That they've shown their interest. They want to join. They're asking about the program. They text me. They wanted the tomorrow's program, and I had to help them. So everyone is prepared to go. People are suffering. I can tell you now is the time. Maybe Sandile, can I also say something pertaining what Honorable Mlisha has just said. I just wanted to say, Kuti, it's a shame. It's a shame to have a governor who speaks like that to say they are well wishers that are donating for hospitals. They are donating. They are receiving PPEs from well wishers. Like really, this is the time of receiving donations from well-wishers when we've got a government that was given lots and lots of money, COVID funds that were donated to the government that we never even saw. Kuti yakafamba sei zvinonyadzisa zvava kutaura zvazvitaurwi. Inini if I were here, I was not going to say that. What is the world going to say? At this time, we are in July and we are bragging about donations and yet the COVID statistics are rising each and every day. The hospitals are under-equipped, the nurses are on strikes, doctors are on strike and the government is doing nothing. Instead, they are arresting those nurses, they are arresting doctors, they've not done anything to their pay. And to say that people should not join the march, we are not inviting ZANU-PF people because those are sitting pretty. We are inviting the people, the Zimbabwean people that are living in abject poverty, that have their lower lives stolen by this ZANU-PF regime. And to say that Zimbabwe is a peace-loving country, how did Mnangagwa got into power in 2017? We understand he was in the bush. One time, Mnangagwa Fambo only talk as a job scholar. He was in the bush just like job scholar. But where is he? He came back after we had demonstrated and removed Robert Mugabe. And he came. When we removed Mugabe, he then forgot about the people. Now the people are saying enough is enough.
Ndingopindawo ipapo maita nyanyiwa kuti imi kwamuri kuUK ikoko zvizvakarongwa uyezve tichitarisa kuti inguva yeCOVID-19 tanzwa muchitaura zvanga zviri kutaurwa naHonorable Mliswa veZANU PF apo munoona sei zvavari kutaura izvi? Asi mungoti gaga nguva yedu yadyanani.
Kunoku kuuchaiko kune mademonstrations akarongwa. Vanhu vachaenda, vanhu vacharatidzira nehuwandu hwavo. Haana kurongwa nemabato anopikisa kana kuti akarongwa nevana veZimbabwe vari kushungurudzwa, vari kushushikana. Kune mademonstrations achaitwa kuembassy kuLondon, kune mademonstrations achaitwa kuScotland, kune mademonstrations achaitwa kuManchester. So vana veZimbabwe vakazvigadzirira kuti vandobatsirana. Vana veZimbabwe vari muUK vari kuti they are in solidarity, vari kubatsirana nevana veZimbabwe vari kutambura. Zvanga zvitaurwa naMuzvare Muliswa zvekuti vanhu vasaenda kunoratidzira. Aiwa, hatisi kuinvaita vanhu veZANU, iye ngaaudze vanhu vake zvaari kuvaudza, kwete kuudza vanhu, nekuti hakuna munhu achamuteerera. Munhu wese anokushitambura, hakuna munhu achateerera munhu. Zvinotaurwa nemunhu akaguta mukore uno kuti tingachitaura nezvekudhoneterwa maPPEs eCOVID-19 zvinonyadzisa. Takapiwa mazimari ese iwaya eCOVID atisingazivi nokuti tinotoziva kuti akaendeza, atinoziva kuti akapiwa nehurumende. Zvinonyadzisa. Dai takutaura kuno mahospitals edu tichitoziva kuti ane zvinhu zvakakwana, tine mishonga yakakwana, vana chiremba vari pastrike, vana mukoti vari pastrike. Dai iri hurumende ine basa, ine hanya nevanhu, dai vana mukoti vana na chiremba vakapiwa mari dzavari kuda. Kodzingori mari iko, mari shoma shoma compared kumari dzavari kuda, mari dzavari kutora tisina kuwapa. So isusu tiri kuti vanhu vachapinda mustreet muzvare Muliswa, voenda kunoda kana kuti hamudi. Hazvizi zveZANU izvi ndezvevanhu vari kutambura.
Thank you so much there. Sir, we really have to wrap up. Maybe let me just ask Tafazwa to say where exactly is your protest tomorrow, what time, and then we come back to you and we wrap up.
Sure. The protest will be at the Washington Zimbabwean Embassy tomorrow at 10 a.m. 10 a.m. to 4 p.m.
Okay, thank you, sir.
Yebo ke sizwa lapho ke unkosazana Tafazwa Matimenga owakhona pha ke eMelika ukuthi abantu bazatshengisela labo kusasa lapho bexhasa abanye ekhaya esigodlweni seZimbabwe khonapha eMelika. Njalo simdlule nonkosikazi Barbara Chanyanywa naye esithi khonale eBhilithani zinengi izizalwane zeZimbabwe esithi zizatshengisela emadolobheni atshiyeneyo agoqela ko-Manchester, eScotland nangaphingaphi. Labo bechasana labekhaya ukuthi ngempela bayahlupheka, bafuna kutshintshe. Njalo sizwile ke unkosikazi Chanyanywa esithi isikhulume esithi ayisiphathamandla sebandlane eZANU PF unkosikazi Mary Mliswa akukhulumayo akuqondanga ngoba abantu bayalamba. Nxa bekhuluma ngokokudonetha impahla eziphiwayo kuyayangisa ukuthi ngabilizwe selizenzela okwalo kumbe lisebenzise le mali lezi eziningi eliziphiwayo. Abantu ngakho lokhu behlupheka, bafuna ukuthi kulungiswe kuyikho okuhluphayo, singabe sithona sisamukela nje esikujikelwayo imvutho esijikelwa ilizwe. Yebo-ke yibo-ke labo ebesikhuluma labo namhlanje khonapha emsakazweni we-Studio 7 kuhlelo oluphathelane labesifazana. Sihlanganeni njalo ngeviki ezayo lapho esizaxoxa khona ngokunye.
Thank you very much to all our guests. We have on the panel Tafazwa Matsinenga here in Washington, D.C., and also Barbara Tanyanywa in the U.K., and we also had some representation there from ZANU PF where we had their view on the protests which are lined up for tomorrow. Not forgetting that we keep reminding people that COVID-19, the current figures in Zimbabwe currently stand at 2,879 positive cases. But as you know, these are figures that we're getting from the health ministry, and the figures may change by the time you watch this program, as this is a pre-recorded program. I thank you very much to all our guests, and Star, thank you for joining me today.
Yebo ke siyabonga oniphalelisayo mikhona phaya eWashington DC. Yimi usithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo ngolwesine olusayo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. Have a very good evening.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.